Vakaro vanosanganisira kanzu wawe wa 34 vaBernard Chimwango navaLanton Guava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake. VaChimwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri veZANU-PF vaidarika 10. VaChimwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangana nyaya iyi kumapurisa echiteshi chemupandawana police station.
Vanhu vaiva pavanhu vakatiwa vaiva 11. Tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa ndakakuvara musoro. Ndakarohwa nendanda ruviri mumusoro. Ndakarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana. Ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mushonga yatakawana mushonga. Ndaenda ku 24 hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa. Zvakaitika kuod location extension.
Umwe wavo vaLanton Guva vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakutaura kuti izvo handisina faith mumwe wangu wandandinaye vana vaChimwangwa. Tikamirirwa tiite mwari pasaidi mwari pasaidi. Izvo ndava kunzi ndokuitirangwari chitotanga kuti mototanga kutoripota. Saka tanyora but zvakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya raunti RRB number hapana takangogara ko izvozvo tione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reTCC mumasvingo vaDerek Charamba.
Usebato reTCC kumasvingo provinzi tiri kushungudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu paGutu vanoti vaBernard Chimwango navaGuvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona. Apa hapana kana mbota asungwa pamwe kuzvinga zvisei izvi zvinongova zviri pachena kuti zvakamboitika zviya zvatangazve. Mhirizhonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zvaano yatanga zvebasa raiyaoinototorisa kuti gore rinoya zvinogona kuwedzera tikabava nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti this is not fair. Mutemo hausi kuaplaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isi tinongodzvanyirigwa vanhu vetriplec nemapurisa achimbaona nemesavaso vachingoregawo tichingotakwatakwa vakangotarisa.
Asi mutauriri weZANU-PF dunhu remasvingo vaofias murambiwa varamba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Izvozvo inhema vanotsvaka kuchitare pati yeZANU-PF izvo varikungotsvaka vanhu veTCC mukatarisa pavangopinda tikatsvaka vanongotarohwa nevanhu veZANU-PF vachiri vanhema. Tingi tiri zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized tiine direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvanaTCC zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kungova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevatsigiri veZANU-PF vakanga vane uniform. How did they come to vote? Vanhu veZANU-PF vakavarova.
Mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo inspekta kuda kwacho Dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi. Asi vatsigiri veTCC vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti tsvondo rapfuura vatsigiri vebato reZANU-PF vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ED icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu. Vanoti nhengo dzemahwindi 4ED dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato reZANU-PF uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato reTCC. Mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yeTCC vaEdward Chagonda vanoti musika wemamupandawana vaberekera ingwe.
Ichokwadi vakauya vachiti mahwindi osvikaa kuti mupfeke matisheti eZANU-PF kusadza kumarokesheni nekupi nekupi achiti kaitai matisheti wao unenge atatisheti iyoyo chamudzika paparega chishandira kutaura kuti kwatiita pari zvino varaBernard vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti wavo pakakoseta nguva chinda kuru vakinda kurukunonziwiro. Saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kuti ei tineura mumaoko kuti hape tichagumira papi.
Dunhu reGutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda. Mwedzi wapfuura nhengo dzeTCC dzakatizanisha kuGutu West dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota. Gore rapera nhengo yeTCC vanyasha zvambe mawere vakapondwa nevanopfuridza kuti vatsigire veZANU-PF asi hapana akasungwa nemapurisa. Ndakamira Studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba.